manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 25, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipawo hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muchikoro. Handatotora wangu mwana.
Vabereki vobvisa vanavo pachikoro chePrince Edward zvichitevera kuputika kwechirwere cheCOVID-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 uye kudzivirirwa kwacho.
Tinotsa kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCOVID. Havana kuita misangano. Mameetings avo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu.
MDC Alliance neMDCT dzotatsurana muhurukuro yanhasi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vabvisa vana vavo pane chimwe chikoro chiri muHarare mushure mekunge vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vavanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabudiswa nemukuru wechikoro cheprince Edward High School chiri muHarare vaAG Gora rinoti mushure mekuongororesa vadzidzi vepachikoro chavo nezuro vana vanomwe vawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uye havasati vawana zvakabuda mukuongororwa kwevamwe kunyange hazvo vadzidzi vese vakaongororwa vaGora vati vadzidzi vawanikwa vaine chirwere ichi vapatsanurwa kune vamwe vana uye vamirira kunzwa kubazi rezvedzidzo pamusoro pedambudziko ravasangana naro iri. Mumwe mubereka nevana vanodzidza pachikoro ichi amaire vaigambe vati vaona zvakakodzera kuti vambobvisa vana vavo pachikoro kudzamara hurumende yatora matanho akasimba ekuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCOVID-19.
Isu takabvisa vana vedu pachikoro takutotya kuti vanobata chirwere tichipawo hurumende kuti igadzirise vana vedu vave safe muchikoro. Handatotora wangu mwana.
Mumwe mubereka nemwana anodzidza pachikoro apa abvisawo mwana wake pachikoro apa nhasi uye aramba kudomwa nezita akurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yedzidzo sezvo vana vakatora nguva yakareba vasingaende kuzvikoro zvichitevera kuvharwa kwakanga kwakaitwa nyika yose nekuda kwedenda reCOVID-19.
Ine dambudziko rawanikwa paPrince Edward reCOVID chachidawo kuti zvigadziriswe nguva iripo nekuti vana vangavane nguva vasingaende kuchikoro. Sigazwe vaine nguva vana vadzokere kuchikoro vakwanise kubatana nemabooks.
Mukuwanana zvekuburiswa kwemashoko mubazi redzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi rava risatrave nedanho raratora panyaya iyi vachiti vachatevedzera zvinenge zvabva kubazi reutano.
Bazi reprimary and secondary education richatevedzera matanho ebazi rezveutano panyaya iyi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati bazi rava ratumira vanhu kunoongorora mamiriro akaita zvinhu pachikoro apa kuitira kuti vagoona kuti votora matanho api. Pasvika Studio 7 pachikoro cheprince Edward vezveutano vanga vachifirita chikoro chose zvichakadai vamwe vedzisvondo vari pasi peZimbabwe Catholic Bishops Conference vabaiwa nhomba yesinopharm paurongwa hwanga huchitungamirirwa nebazi rezveutano. Vamwe vafundisi vachikurudzira kuti vose vanoita zvechitendero vabaiwe nhomba iyi kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Vabaiwa nhomba ava vafundisi 220 nevase Mbere, vanhu vakabaiwa nhomba kekutanga nezuro, vakasvika zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 5269, kusanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana nevana 49404, uye vabaiwa nhomba yechipiri vave zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 2489. Bazi rezveutano rinoti kubva pakatanga chirwere ichi muZimbabwe mave nevanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe 36749 vakabatwa vaine chirwere ichi, uye vakapora vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu 34476. Munyika mave nevanhu chiuru nemazana mashanu negumi nevatanhatu 1516 vafa nechirwere checovid-19, uye huwandu uhu hunogona kukwira pachaburitswa mamwe mashoko nebazi iri nhasi manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano replatform for youth and community development rinoti raparura chirongwa chekubatsira vanhu vari kumaruwa ekuchipinge mudunhu reManicaland kuitira kuti vanhu vari munzvimbo iyi wanzwisise nezvechirwere pamwe nenhomba yecovid-19. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufanira kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira, nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine ukasha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Tingati zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharaunda dzedu zhinji vari kutora nyaya yecovid-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya nharaunda dzatiri kushanda. Saka vari kuti pakurudzirei kuti vanhu ngavaitwe vaccination. Vanenge vachiita kunofanira kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha, sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo, ndokwainyotorwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa. Mukatarisa pa vanhu vapfuura 1500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo dzi. Saka munenge muchiona kuti painenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere chinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu,
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe vanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita vanoda kuita mari kana vanoda kungoita mukurumbira kunge pane zvigari kubatsira, asi kusina nyaya yakanyanyo kura sekudaro. Saka tiri kuona ndo nyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing, nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira, sezvo tinoziva kuti president nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated zvipachena zvichionekwa vachibuda patv. Vazhinji vatosangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvana president vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo.
Sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatwa kana president kana vice president vanenge vashandisa mushonga upi. Zavada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vada kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozoteera. Saka tiri kuona kuti hazvizi zvinhu zvatingangoo kuti hazvina maturo, nekuti ndo mararamiro anoita vanhu vazhinji vekumaruwa, vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvataurwa nevanhu vanoswera navo ndo vanhu vanoti ava tingavatsvaka.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatirikuita inoshanda nekuti iri kushandisa trust. Zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudzira kuti vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita, nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei necovid-19 zvatinenge tichibatsirana.
Mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vachitaura vari parunhare kuchipinge naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo dzeparamende dzeMDC pamwe nedzakadzingwa mudariri dzichabhadhariswa faindi yezviuru mazana mana zvemadhora emuno munyika pamwe nekutorerwa madiplomatic passports kana dzikabatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muparamende. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzaimba kuramba dzakagara pasi kana kubuda mudare kana vamunangagwa vapinda mudare. Komiti yakaumbwa neparamende kuongorora kuita kwenengo idzi yakatura gwaro rayo muSenate ichiti nengo zana negumi nesere dzeMDC dzinofanira kubatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye dzinofanira kubhadhara zviuru mazana mana zvemadhora pamunhu. Komiti iyi iyo yaitungamirwa nemumiriri wemudzi South muNational Assembly vaJonathan Samukange veZANU PF inotiwo nhengo idzi dzinofanirwawo kutorerwa madiplomatic passports. Komiti yavaSamukange inoti mumiriri wembizo vaSettlement Chikwinya avo vakadzingwa mudare svondo rapera pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala vanofanira kubhadhara zviuru mazana masere zvemadhora emuno nekuti vakazvidza komiti iyi apo yaiita basa rayo. Gwaro iri richazeiwa mumatare eSenate neNational Assembly matare aya ozopa mutongo wawo. Vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDC vaWitness Dube vati havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakaiswa musaga rimwe chete kunyange hazvo dzaive nenyaya dzakasiyana.
Tinofunga kuti dare iri harina kunyatsokutora mupfungwa dzaro kuti vanhu vanga vari vanhu vakasiyana uyezve nyaya dzavo dzanga dzakamira dzakasiyana. Vakangovatora vakaita vanhu vamwe vakaita mutongo unenge wakafanana.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Chachwayo vati nhengo dzebato ravo hadzina chadzakatadza nekuti bato ravo haribvumi kuti vamunangagwa vakakunda musarudzo dza2018.
Nyaya iri patebo ndeilegitimacy zvekuda kupa maMPs kana masenators kuti vabhadhare mari dzakawanda dzavari kutaura idzodzo. Handiyo nyaya. Nyaya yepanyaya legitimacy vamunangagwa kuti ngavagadzirisane nevanhu, ngavagadzirisane nevaridzi venyika vanova vanhu vana veZimbabwe vanenge vakavhota. Ndopane nyaya.
Vatiwo komiti yavaSamukange yaive nenhengo dzeZANU PF chete zvinoreva kuti yaiita basa rayo ine dibira yakarerekera. VaChikwinya vaudza Studio 7 kuti kunyange vakabatwa nemhosva havasi kuzotambira kana kubhadhara faindi nekuti havana mhosva yavakapara. Vatiwo vaigona kutambira izvi chete dai komiti iyi yaive nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende. VaChikwinya vati komiti iyi iri kuda kuvaomesera zvakanyanya nekuti vakaudza nhengo dzayo kuti zvadzaita zvainge zvisina maturo.
Ini navaSikala tapuwa mutongo wakasiyana nevamwe nekuti ini ndakazvimiririra ndakanovaudza dare iroro kuti imini nemunhu akutimai muri mhaka dzavanhu. Ndopane mhosva yangu hombe. Ndosaka maona takapuwa mutongo wakasiyana nevamwe. Handizivi kuti vaSikala vakatizhia.
Vaikokera nhengo dzeMDC Alliance muparamende vaProsper Museami vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi sebato voona kuti voita sei.
Isusu sedare revatungamiriri vedu veMDC takatarisira Steering Committee yedu, National Executive neNational Council members. Tofunga vachagarawo pasi voita chisungo chekuti zvoitwa sei. Nekuti inini samuchairman handisi muchairman ndakamirira kumba kwangu. Ndiri muchairman ndakamirira utungamiriri wepati. Saka zvisungo zvese zvinoitwa nepati zvinoitwa kubudikidza nematano anoitwa nepati yakagara pasi.
Pakaumbwa komiti yekuongorora nyaya iyi nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee, nhengo dzeMDC Alliance mukomiti dzakaramba kupinda musangano wacho izvo zvakazoita kuti ive nenhengo dzeZANU PF chete. Amai Priscilla Misahera Mbumushonga avo vainge vadomwa kuva nhengo yekomiti iyi vakaramba kupinda mukomiti iyi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe valavumo Madhuku vaudza Studio 7 kuti kunyange nhengo dzeMDC dzisikabatwa nemhosva dzinokwanisa kupikisa mutongo wadzo kumatare edzimhosva.
Vanokwanisa kuenda zveya zvekuti kana parliament ikaita mutongo wainopa kana mutongo iwawo uchityora kodzero dzemamembers of parliament atinoti marights ari mubill of rights, munhu anotenderwa kuenda kuparliament. Haisi chokwadi kuti vanhu vatizi kana iri parliamentary privilege nyacho haipindirwi nematare. Hachisi chokwadi ichocho, matare ane simba rekupindira nyaya kana paine kukanganiswa kwekodzero dzemamembers of parliament.
Zvose izvi zvinoitika apo MDC Alliance iri kuti ZANU PF iri kuronga kuparadza bato iri ichishanda nemamwe mapato. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muMDC Alliance. Ndaka mira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Yashika nguwe kuri timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. America inoti masangano enhau emuRussia ari kuburitsa manyepo pamusoro penhomba dzeCovid-19 dziri kugadzirwa muAmerica. Masangano aya achiita izvi senzira yekusvibisa mwoyo yevanhu pasi rose kuitira kuti vashandise nhomba iri kugadzirwa neRussia yeSputnik V. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rinoti masangano enhau mana emuRussia ari kuburitsa manyepo achiti nhomba dzekambani yeModerna nePfizer hadzishande zvinotarisirwa. Uye makambani aya haana kutevedzera zvinodiwa pakugadzirwa nekutambirwa kwenhomba idzi. Izvo anoti zviri kupa kuti nhomba idzi dzivhiringe utano hwevanhu vanenge vabayiwa. America inoti aya manyepo uye inoshora zvikuru kuita kwakadai. Asi mutauriri wemutungamiri weRussia waVladimir Putin ati zviri kutaurwa neAmerica ndezvemugodzi matsuro. Zvina zvine kumira zvakanaka muLebanon zvichitevera kukundikana kwehumwe urongwa hwekuda kuumba hurumende itsva. Apo mabhizinesi akavharwa munyika iyi, kushayikwa kwemabasa pamwe nenzara zviri kuramba zvichikwira. Mabhanga emuLebanon ayo akakweretesa upfumi hwawo hunosvika zvikamu 41 kubva muzana kubhanga guru renyika haachakwanisi kupa vanhu mari dzavo. Vaongorori veupfumi vanoti sezvo nyika iyi isina budget, munyika iyi muchange musina mari yekubhadhara zvinodiwa zvakaita segorosi, mafuta edzimotokari pamwe nemishonga munguva iyi ino yekurwisa chirwere cheCovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakabatana nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa yamunyika mukuparura zviri pamutemo chirongwa chekubayirwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 kuVictoria Falls. Uko vaMnangagwa nevamwe vatungamiri pamwe nevakuru muhurumende vakabayiwawo nhomba iyi. NeZuro chete vanhu vakabayiwa nhomba iyi vanonzi vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 5269. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemutungamiri webato reLabor, Economists and African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Linda Masarira ndevamwe vatungamiri vanopikisa vakavepo pachiitiko ichi. VaMwonzora vakanga vabva mukubayiwa nhomba yavo yepiri kuchipatara cheWilkins muHarare neZuro mangwanani. Asi kushayikwa kwemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa pachiitiko ichi kwakaita kuti vamwe vafunge kuti chirongwa ichi chave kutorwa mune zvematongerwo enyika. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti sezvo vachamisa vaine vateveri vakawanda munyika, nhengo dzavo dzakawanda dzinogona kusazopedzisira dzabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kusvikira ivo vachamisa mbune vabuda pachena vachibayiwa nhomba iyi uyewo kuitambira vachikurudzira nhengo dzavo kuti dzibayiwewo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkulule Kosiwanda pamwe nemutauriri wavaMwonzora waLloyd Damba. Tatanga nekubvunza Dr. Siwanda kuti vanoti kudii nevari kuti vachamisa vari kuisa zvematongerwo enyika muurongwa unofanirwa kunge uchibatsira kudzivirira COVID-19 sezviri kungoitika pasi rose.
Ndinotosara kuti anenge achidaro ndiani, adaro wacho ndiye ari kutopinza zvematongerwo enyika panyaya dziri kutaurwa idzi. Munoziva kuti vachamisa kubva patanga chirwere cheCovid havana kuita misangano, mameeting zavo vari kuita paZoom kuitira kuti vadzivirire kurwara kwevanhu. Zano A yaMnangagwa nezano B yavaMwonzora ndo vari kuita macongress, ndo vari kuita mapolitical meetings, ndo vari kuita magathering atinoti nechirungu masuper spreader anoita kuti chirwere chiya chikurumidze chichiparadzika. Zano Mnangagwa zano Mwonzora ndo vanongogona kuita izvozvo zvokuspreada chirwere.
Vadamba munoti nevari kuti zvematongerwo enyika zviri kupinzwa muchirongwa chekubayiwa kwenhomba uyewo mashoko ataurwa naDr. Siwanda.
Ndinotenda mukoma jonga chekutanga regai nditi vari kupinza zvematongerwo enyika isi tiri kuzviona zviri kutaurwa masaisai. Masaisai ari kupomera President Douglas Mwonzora kuti kuenda kwavakaita kunobayiwa nhomba. Nhomba iyi iri kunzi haina kukodzera nekuda kwekuti yakabva kuChina uye zvayakauya kaita naMnangagwa.
Dr. Sibanda.
Ayo waka wakande miri mno zira zwenye kuti kuroba hausa hari kwenye kwezi. Chokwa di chiriponde kuti zanawe Mzimbabwe. Zano zisisa kuti zanwe zano na nani. Zinu shamisa ndese kuti mundura yuwe zano bi. Nana kupi. Varku imba karu yu kamunangakwa kukunda mnangakwa. Varare kuti chifoti ima na mnangakwa hiru. Vakutori imba kushika mnangakwa ashamisa wakuti kuna yu akumana. Zwaka mirasi.
Ndukubate imuromo, Dr. Sibanda. Kupanyaye kunzi, amusi kuda kutora Sinopharm vaccine. Mchinzi murukuti nekuti yaka uya na wa mnangagwa.
Zichita ugwa ni ila kosele wakumana. Zichara nono zani wakumana. Makambo wawano ye zanu. 40 years mkuru. Zanu ichingo nye pa ichiwondunga nyika. Ino shama ini kuti kreki sani naro yere. Kana kutuwa kachoku adi. Saka pindra zanu mkati imomu. Iwa vaini track record. Yekunye pane umundi. Uzinga peri. Voya pane ni zwana pamba watinye pera wano. Hazi tiri MDC di ya tuangira. Tiri MDC ya chichi kupiko. Kala muri MDC ya tuangira. Tuangira warangari zitotika. Tuangira ana uvira wati. Ndava kutora ma MP aka huinu. Wani wamu wana. Ndaka ita campaign again.
Maita Dr. Sibanda. Vadamba takaona vamonzora vachienda ku Victoria Falls kwa hii paru wachirongwa chikubaya kwe nomba vakapa vote of thanks pa musangano yuoyo vamo wari kuona izozo kita otisimba zanyanye kaonge imibato renyu zanyanye kupinda muzano PF munoti
takaitika ku Victoria Falls beba ifanika takaitika makoresha Mzimbabwe chirongwa takaitika ija achitia zanu neche nyika izo tukuta anyeze dialo takatulofana kuhekta chiraka ulitukula dialo.
Dr. Sibanda, atisa ya tango kuti vacha misa waka bayi wa ere nomba, vacha bayi wa nomba ere, wanawe Zimbabwe wa chinzwa.
Utano wa President Chamisa, tino utinde wavo, atisikuna kuti tite, zawari kuitaze wana monzora na mnanga kukaze kuzani, zukutanzi wanufungi zira kutanzi kubayi wako kwa kakosha stereki. Kuno fandura kuiswa pa television kuzi ushambarata wa chitaro aiwa ndezo avo isu President Chamisa pawanege baba iwa kana kuti pawacha baiwa wano wacha ziwa kana wada iwa kutiwa ziwe aisinya ya kutanzi inu da kushambarata wano kutawashi kuze na izu wa wade kupoliticize wano wataida kuona wachibaiwa wano trustiwa ne muri ye Zimbabwe ma doctors ne manesi kila atidzei ma doctors ne manesi ne ma scientists. Nuzilezi chini kwa mwa izuzu, vachibaiwa chirongwa chishindi la mbiri.
Rekaiti chizwa kuna wadamba, wadamba.
Chakutanga kuenda mwono, uchone kwa shino baiwa, zina utangira Mzimbabwe, zina utangira kwa MTCT. Zivikuwa pasirese. Saka, izu tukuti manawezi Zimbabwe, wafandu kumiri za kote pasu chakwa, loke scientist kutazo, kutuza ya kute Sinopharm vaccine, kute azo, wene kwa shira kubaiwa. Kita kwenye zipani mna ariso special kutarika mungu. Chirungwa, chizirungwe tukwa pasirese, kana kina akabaiwa, iwe baiwa. Kana president akabaiwa, iwe baiwa. Ndiyo ndiyo kamburu wa chuku kuruzi na makawa na president mwanzura wa chitaura iwo. Kutitruku kumbira kutaye mshongoyo wa shika kuwa rumbo marokesheni. Wa shika kuma prazi ni umaruwa wa shika kune kupeti sera. Ndiyo kuruzi ya chuku itayo.
Awanga wari mutawariri we mtungamiru we MDCT wa Douglas Mwanzura, Valoid Damba. Manzgozwa kari kubwako mutawariri we mtungamiru we MDC Alliance wa Nelson Chamisa, Dr. Mkulule Kosiwanda. Vaviri ava vanga vari parunari muharare ne Studio 7. Mutongi wedari repamusoro Justice Tawanda Chitapi nasi varamba kupamukano wekubadara marechi batiso kunengo ze MDC Alliance zinoti mumiriri waharare West mudari reparamende Muzvare Joana Mamombe pamwene mutevezeri wasachigaro webato rewe chidiki mu MDC Alliance Youth Assembly Muzvare Cecilia Chimbiri. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCovid-19 yekurambidza vanhu kuungana mushure mekunge vanzi vakataura nevatori venhau nevamwe vanhu panze pedare ramagistrate muHarare. Dare iri ratiwo richapa mutongo waro
wechikumbiro chekubvisa mare chibatiso chakaitwawo nemutungamiri wezinasu watakuzwa ngadzore nemusi wechishanu. Mune imwe wenyaya, mapurisa ari kuenderera mberi achisunga nhengo dzeMDC Alliance achidzipomera mhosva dzakasiyana siyana. Kumasvingo svondo rapera kwakasungwa nhengo dzeMDC Alliance pfumbamwe dzichipomerwa mhosva yekuita musangano uri kunzi nemapurisa waida kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo nezuro mapurisa emudunhu iri akasungawo vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaProsper Tiringindi Navali Roy Taylor vachivapomera mhosva yekunyora pamadziro neyekuita musarinya. Mapurisa anoti vainyora vachikurudzira kusunungurwa kwenhengo dzeMDC uye vatungamiri vezinasu vanga vari mumatare vachiti Free Marco, Taku, Joanna and Cecilia. Kunyange gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachiramba kuti mapurisa anotarisa kuti wabuda mbamani pakusunga munhu, MDC Alliance inoti munyika maberekera ingwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri avari kumirira vasungwa vose ava.
Musi wa 20 March 2021 pamhandamakwe Cross Business Center vakasungwa nhengo dzeopposition dzeMDC Alliance dzinosvika idzo 9 dzinosanganisira varume vatanhatu nevakadzi vatatu. Vakasungwa vakachajiwa neinonzi participating in a gathering with intent to promote public violence.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Kuchinziko vakanga varipo vakaungana vachiadreswa kuti naGilbert Mutubuki achiti tinofanira kuita revolt against comrade Emmerson Mnangagwa's government nemhaka yekuti vanoramba vachisunga nhengo dzinopikisa pamwe chete nemahuman rights activists. Saka vakavasunga tikaenda navo kukoti musi wa 20 musi wemuvhuro musi wa 22 March 2021, uko kwatakasvika tikaapplya bail tikanzi tidzoke mangwana acho tikondinye neapply nebail hearing tikazonzi tinopiwa bail rolling musi iyoyo wechipiri, asi yakazoiswa pamusi wechitatu unovandozoro. Tasvikako magistrate vakati aiwa vakodzeri kuti vapuwe bail.
Vaipa zvikonzero zvipi?
Nemhaka yokuti vanondo interfere nemawitnesses newitnesses nautaurwa zita rayo. Saka tamirira kuti taapile tichinda kumasvingo High Court. So musi wa 24 wakare uyoyo pakasungwa vakomana vaviri vanoti Prosper Tringindi naLeroy Taylor. Avo vakasungwa vakandosecherwa mudzimba dzavo kuchinziko vaichajiwa neinonzi criminal nuisance as well as malicious damage to property, kuchinzi ndo vaisprayer madziro vachinyora kuti Free Marco, Free Johanna zvainyorwa mumasvingo.
Pane humbo here wakaunzwa kudare nematikitivhu?
Matikitivhu vakaenda kudzimba dzavo vakandosecha asi hapana chavakakwanisa kuwana. Vakazovati varekodwa inonzi mawarned and cautioned statements aya akarekodwa nobva vazova releasa kumafaifi dzemanheru. Saka iko zvino vakanzi vachadanwa chironguva kuti vauye kukoti.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vachitaura vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neBotswana kutaura kuno mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Qualifier Group H. Zvimwe zvikwata zvemugroup H iZambia neAlgeria. Pari zvino Algeria iri kutungamira ine mapoints 10 ichiteverwa neZimbabwe iyo ine mapoints 5 ichiteverwawo neBotswana. Zambia iri pachinzvimbo chekupedzisira. Zimbabwe ichasangana neZambia musi wa 29 kurume. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vabereki vobvisa vana vavo pachikoro cheprince Edward muHarare zvichitevera kuputika kwechirwere checovid-19 pachikoro ichi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu vekumaruwa roparura urongwa hwekupa ruzivo pamusoro pechirwere checovid-19 uye kudzivirirwa kwacho. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So who is it called?